Sara nemibvunzo isina menduro Barabas makorokoto wakunda Jesu musarudzo muchazviramba here Mwari anokomborera wakambofa Jesu akavigwa mazuva matatu Barabas ariko Mwari anokomborera
anokomborera anokomborera anokomborera Anakomborera, anakomborera, anakomborera.
Usabe magati kumuno irombe, achiri mupenyu, muno muziva ere mwari, anakomborera. Unoshamisika, munozoshamisika, mangwana munoshamisika, Mwari vamukomborera. Kunyangwe asina mhuri asina basa asina utano, unoshamisika, Mwari vamukomborera.
Anakomborera, 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 Mwari anokomborera. Anakomborera.
Maria vakangani zvawakaita nerudo Kuna vose vakaravira Kunaka kwemoyo wako Hapana akatenda Mari vakukomborere Hakunzwe zvake mari wekudenga Anoona magumo emunhu achiri mavambo
Anakomborera 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 Anakomborera, 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 Mwari anakomborera.
Mirikuya, maizongoro, izvo zvidai makavata pasina makuva. Mari ndobva akukunyutsa, ndobva aropafadza, ndobva akomborera, Mari anokomborera. Zvave kwamuri kunzwisisa kana kuvhiringika, asi chandinotendawo, Mari vanokomborera.
Anokomborera. Anakomborera, Mwari anakomborera. Anakomborera. Anakomborera, Mwari anakomborera.
Josefa wakatengeswa wani nehama dzake dzeropa Vachimuvengera hope sevasingagotsirewo Baba vakauraya mombe kadyiwa parufu rwembudzi Nokuda kwegodo rehama Mwari vanokomborera
Anokomborera Anokomborera Mwari anokomborera 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 Mwari anokomborera Mariano Comborera. Ana Comborera. Ana Comborera.